sezvo mabhazi ezvipfu ave mashoma hurumende iri kushanda nemamwe makambani akazvimirira kuti itakure vanhu kwamutare hurumende iri kushandisa mabhazi ekambani yekwamupfumi yegold class yematasi buses India Africa buses nemamwewo mabhazi aya ari kutakura vagari kubva kumisha inogara veruzhinji inoti danga mvura chikanga hobhouse sakubva zimunya uye penalonga nekwachigodora amai shandiro ngarivhume vanofamba nemakombi muguta zuva nezuva mamutare vanoti vagonerwa zvikuru pakuuya kwemaduta vanhu aya nekuti vange vodhurirwa pakufamba
tiri kufarira chaizvo nekuti zvinoita kuti makombi asanyanya kudhura asi chikumbirisa ngekuti mabhazi dai adzika hafani kuti kuenda kuhobhouse kana kudanga mvura dhola zvofanana nemakombi mabhazi siwo yavo yakati ichiseo nekuti ari subsidize kana vakati dhola dhola nemakombi vanonyora pabusiness because munhu anotoopera kukwira kombi nekuti kombi inokasira kuzvara than bhazi
asi vakiliopas mucheche avo vanoshanda kumakombi anotakura vanhu vanoenda kwachigodora vari kuchema nerekuti havachakwanisi kuita basa zvichitevera kupinda kwaita maduta vanhu ari kushanda ari pasi pehurumende aya
vera aitikwanisawo kutipawo dhizeri raari kukwanisa kupawo mabhazi rakachipa iro rero takwanisawo kuitawo purize yaanoita iyoyo kana kuite dhora tinoita katipawo nedhizeri rakachipa vari zvino takanga tiri kuite $3 iyo ari kuite $50 takaizita dzokawo kuende pa$50 nokuti hapana zvetingabatsira kuti motoka dzedu dzipere mapepa kuti mapepa aisa expire ekukanzuru ese mapepa emota aexpire takamira tisina chatiri kuita saka takutazama kuti tiitawo pa$50 ipapo zvinoenderana nemabhazi iwayo kuitira kuti tikwanise kuseenza tine tarisiro yekuti mubhizinesi mwedu kuva tirimo hatikwanisi kuramba tirimo nekuti hatina chatiri kukwanisa kusara nacho motoka dzinenge dziri kufa maspace ari kudhura dhizi racho riri kudhura kuashandi hakuna chaachawana mangezi acho haana chaachawana motoka ndo yakungopera tichingotakura $50 zvisina zvazvinobatsira
mabhazi aya ari kubhadharisa mari inoita dhora rimwe chete muguta asi makombi aimboita $2 kwachigodora zimunya uye penalonga kuri kubviswa dhora rimwe chete rine chidimbu asi vemichovha midiki vange vobhadharisa $3 parwendo mumwe wanofamba nemakombi kwamutare vajeremaya mabika vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kure kwazvinosvika sezvo zvakamboedzwa zvikatadza kubudirira muzvare patricia mutema avo vanoita basa rekutengesa zvekudya pamusika mukuru wemuguta mamutare uyo unozivikanwa nerekuti mudhiti apo paisimira maduta vanhu anoenda kunze kwenyika kunyanya kusouth africa vari kuchema-chema kuti kubviswa kwaitwa maduta vanhu aya achiendeswa kumusika wehuku kusakubva kwavapinza nzara sezvo vaitengerwa zvakanyanya nevafambi vaienda kure pari zvino musika uyu wave wemaduta vanhu vemuguta chete vasingatengi chinhu
izvizvi masika pano ndakangogara ndiwani hapana kana kashoma iri pano basa ratidzikirei saka dai makombi akanoinoti achadzoka here kana kuti achishandira sei basa redurisandozvirwa pakuisa pemabhazi pavaita vatigonera sereki nokuti vanhu vemakombi vaimbotishainira sereki asi mabhazi vatigonera pavauisa asi dai vatidzoserawo makombi awo madika adzoka pano kuitira kuti basa redu rifambiwo zviri nani nokuti izvizvi nhasi hapana kana chandambotengesa bhizinesi rakadini rakadzika
mukuru wekambani yezupco kwamutare vatitochirawu vanoti maduta vanhu aya apinda mumigwagwa yemuguta kuzadzikisa chinangwa chehurumende chekurerukira vagari pakufamba sezvo vemakombi vange voita madiro acho jina vanoti pakaitwa wirirano nemakambani akazvimirira oga kuti vavaitire basa iri sezvo vasina maduta vanhu akakwana anokwanira maguta ose ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Damoyo.